Chirungu pane zvichabuda hazo panyaya dzekutaura because nyaya iyi yekuUkraine nezvanga zvichiitika kuUkraine kunyanyanyanya kurawa kwakaitwa macivilians nedzimwe zvokuti vanhu vekuUkraine vaidenaiwa aid and so forth. Zvinhu zvokuti zvinogona kuva zvichataurika. But sezvatinongoziva UN Security Council yagara ichingotaurwa kuti inofanirwa kurifomwa nenyaya yekuti pane nyika dzakaita sechina dzinokwanisa kuita veto whatever zvavanenge vabuda imomo. Kana chiti veto zvinoreva kuti kana pakabuda chandikati decision yokuti kuda maybe Russia inofanirwa kutongwa, China inongangobuda ichingoti kwete handisi kumirana nazvo ende zvobva zvangofa zvakadaro.
Ko panyaya yekuti ivo vaPutin vatongwe nenyaya yekuti vakauraya vanhuwo zvavo muUkraine.
Inini segweta ndinowirirana nazvo kuti ivo vaPutin vanofanirwa kuva accountable for ma war crimes akaitwa ari kuitika kuUkraine. Nekuti tinoona kuti kune vana, kune madzimai, kune vanhu vatingati macivilians vakaurawa panguva pfupipfupi yapfuurai. Tinoona zvekare kuti munguva pfupipfupi yapfuurai, think ivhiki rinoi, kunonzi kwakawanikwa anonzi mass graves evanhu vakafa vaingovigwa vachiurawa nemasoja ekuRussia. And izvi zvinhu zvinonzi zvino amount to international crimes, akati asema war crimes atikutaura. And kawachidzi ma war crimes anosanganisira zvekare atinganzi ma humanitarian law. Tinoziva kuti panguva pfupi yapfuurai masoja eRussia airambidza kuti vanhu veUnited Nations vapinde munzvimbo dziri kuafektwa nehondo idzi kuti vanobatsira vanhu. Saka izvi zvunhu zvokuti kana zvakuchitariswa zvinhu zvinoita amount to ma war crime. But kutaura vachataura zvavo, but chinozonetsa ndechekuti maprocedures acho ekuUnited Nations anozoitsa kuti iyi nyaya iyi izova iri nyaya inozenderera mberi ichionekwa vaPutin vachizomira pamberi pedare. Inyaya inonetsa, inyaya inoafektwa nemaprocedures acho andi kutaura ekuUnited Nations anova ekuita veto. So kana pane shamwari dzeRussia idzokusanganisira vana China yavo, because China apa ndo nyika ichave yakatariswa chaizvo kuti ichavhota zvakadii muSecurity Council. But tinongoziva kuti ichavhota zvakaita sei. But kuri kunzi China yati aiwa havasi kupokana nazvo. Tinoona vaPutin vachimira pamberi pedare vachidevera kumhosva idzi dziri kunzi mawar crimes.
Vangange vachizomiswa kumatare api kana zvichinzi nyika dzese dzabvumirana kuUnited Nations?
Yatinganzi mawar crimes aya anogavhena neinonzi The Hague Convention yakaiswa kuma1899 and yaingozofokasa kuma1907 zvichisanganisira World War II. So kana vachizotongwa vanenge vachizoenda kuGeneva uku kwavanenge vachienda pamberi peyatingati International Criminal Court inova iyo yakagadzirwa neya inonzi Rome's Statute sezvainozikamwa ichinzi. And iyi koti ine masimba ekunzwa anonzi mawar crimes, kunyanyanyanya macrimes anenge akaita zvokurongwa sezvatikuona pa hondo iyi. And anenge achinzi akaitika at a large scale nouwandu. And iyi koti zvekare inotarisa because atingati mawar crimes aya haana kunyorwa zvizere pagwaro rimwe chete. Kune anonzi international customary law yekuti mukufamba kwenguva vanongozoona kuti izvi hazvizi right. But ndingoona kutaura kuti zvidimbu zvokuti koti inogona kuva ichitarisa inotarisa zvinhu zvakaita seyatingazi pachirungu willful killing, kuti vanhu vangourawa zvisina tsarukano. Yobva yatarisa kuti torture nehambo anonzi mabiological treatments, izvi hatina kunyanya kuzvinzwa zvichitaurwa but takanzwa kuti vanhu vaibatwa. Neanonzi extensive destruction of property by the military, izvi takazviona zvekare zvichiitwa kuUkraine panguva yapfuurai. So ndo anikati ndo amwe emhosva dzinokwanisa kuva dzichitongwa nekoti.